tanono kawande dichiti eino emisoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu gumiguru 4 2017. Mutori wenhau wedaily news Kenneth Nyangani anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita mazana maviri emadhora kuitira kuti atongwe achibva kumba panyaya yakaburitsa yekuti amai Grace Mugabe vakagovera vanhu mbatya dzinosanganisa dzemukati dzakambopfekwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezele mupoko vanonyora tsamba inonyomba pamwe nokutsiura mumwe wavo vaEmerson Mnangagwa, izvo zvasiya vakawanda vakashama muromo. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudla vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Musangano wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba unotanga muBulawayo nhasi. Muchirongwa cheLife Talk na 8 Maneru tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibateiri na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.